Ongu chaka, chunungwa chaka naka, tukona nyika dzakawanda pasirese zimwe dzaku iunzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinowedzera ma currency and mu economy. Of course, Paris not kunyangoshandisa ma US dollar nema Zimbabwe dollar, saka ma digital coins aya ndeimwe imwe nzira yavanogona ngo achishandisa mukutenga zvinhu or even mukuita store value sezvakataurwa nebanga Reserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakambo parurwa kumashure uko chiya chema gold coins?
I think chinonyanya kuita kuti asiyane nema gold coins ndechekuti ma gold coins they are largely a store of value, but ma digital coins aya anenge asi just a store of value chete, asi anogona kutoshandiswa se a currency in terms of day to day transactions, kutenga nekutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebhanga guru renyika reRBZ kubva kumashure. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsirawo kuwedzera makarenzi aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar ndotarisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar remuekonomi iri kuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar tikatarisa kenzanisa nema United States dollar.